Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vateriri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 29 2019 makateerera ku Studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaini matema vanoti mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo paine vanhu vavari kuti vari kuda kupidigura hurumende kuburikidza nekuratidzira.
Ine mapositions top 8 achange achielectiwa. Pane mamwe akaita semutauri wemusangano akaita saorganizer awo achange achiappointwa.
MDC yotaura nezvenyaya yezvigaro zvichadomwa vamwe nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Vamwe vakashaya munguva yegukura hundi vofukunurwa kumatebeleland. Iyi ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaini matema vanoti mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo paine vanhu vavari kuti vari kuda kupidigura hurumende kuburikidza nekuratidzira. Vamatema vaudza vatori venhau muHarare kuti hurumende haisi kuzopeta maoko ichirega vanhu vachiratidzira vachiramba kuti kudhura kwezvinhu ndiko kuri kupa kuti munyika musagadzikane. Vati zviri kupa kuti zvinhu zviome inyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika kuburikidza nemashoko eMDC yekuti nyika itemerwe zvirango izvi. Asi nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzinoti zvakatemerwa vakuru venyika vanotonga nedemo.
Mobilize and capacitate civic organizations and individuals to stage purported effective demonstrations and disturbances to overthrow the ZANU-PF government. The government of Zimbabwe, through the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, will ensure that law and order prevails in the country. My ministry has since directed the Commissioner General of Police to put adequate security measures in place to deal with anyone who engages in any form of violence and disturbances. The police will thwart any civil disobedience or violent machinations by individuals, political parties, and civic organizations under the guise of freedom of assembly and other hidden activities. Let me emphasize that no NGO can teach us about freedom of assembly or democracy. We, in fact, fought for the freedom of assembly and democracy that we all enjoy today. My ministry is also aware that there are plans to intensify violent demonstrations in the country after the forthcoming MDC Alliance Congress under the guise that there is economic collapse in Zimbabwe. Recent protests conducted in the country resulted in rampant criminal activities which will not be tolerated.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaini matema vachitaura nevatori venhau vari muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvekuti masangano akazvimirira nemapata anopikisa vari kuronga kuda kupidigura hurumende hazvisi zvechokwadi nekuti mitemo yehurumende ndiyo iri kukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane.
Blessing kutaura uku kunongorakidza kuti hurumende yedu haina hanya nevana veZimbabwe. Nokuti tinoziva tose kuoma kwakaita upenyu munyika yeZimbabwe. Kubva pakaitwa monetary policy review paya pakaunzwa anonzi maRTGSI. Mari dzinotambira vana veZimbabwe mumabasa umu hapana chakachinja. Value yemari inotambira vana veZimbabwe iri kupera zuva nezuva neinflation iriko. Saka ichoko hadi kuti zvinhu zvikaramba zvakadaro pachawe nekuratidzira kuchaitwa nevashandi muZimbabwe. Izvi hazvinei nemaNGOs kana kuti civil society kana kuti hazvinei neopposition political party. Zvinhu zvinenge zvichitotungamirirwa nevashandi inhuna dzevashandi vemuZimbabwe vanenge vachitambura nekushaya simba kwemari dzavanotambira uye nekudzika kuri kuita upenyu munyika yeZimbabwe.
Asi vari kutika hurumende hainei nekuoma kwezvinhu vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakadaidzirwa neveMDC.
Aiwa, iyoyo ndo hatingangoti manyautsa mukanwa anoitwa nehurumende yeZANU-PF. Ibasa rehurumende kuchinja kwaita zvinhu, kuoma kwaita zvinhu zvikuburikidza kwemapolicies kana kuti mitemo iri kuiswa nehurumende yeZimbabwe. Ndombokupa mienzaniso. Muna January mutungamiri wenyika wamunangagwa wakauya paterevhizheni vachiisa mitengo mutsva yemafuta. Tose tinoziva kuti mitengo yemafuta ikakwidzwa zvinhu zvese zvinokwirawo muzvitoro. Touya pakaitwa monetary policy apa takaunzwa tose kuti paunzwa anonzi maRTGSI yavanoti currency bond paper iro riratagara chiziva. Ende chakabuda ipapo ndechekuti pakanga pasina iya yainzi 1:1. Zvichireva izvo kuti upenyu hwevana veZimbabwe wakabva wangodzika uye une inflation iriko. Izvozvo zvose hazvinei nechekuita nematargeted sanctions avanotaura, hazvinei nechekuita nemapata anopikisa, hazvinei nechekuita necivil society. Ihurumende yagara ichitadza kutungamira. Ndombokupa muenzaniso, iwewe Blessing toti une motokari yako yaunowa ndiwewe unodriva motokari iyo, ndiwo nemakii emotokari. Tokupa makii emotokari wopinda mukati memotokari toti chimutsa motokari Blessing. Wotaura kuti handichakwanisi kumutsa motokari, dai dzaisahwira wangu ari paside apo afambise motokari. Zvorevaka kuti haugoni kudrive. Saka chokwadi chiripo ndechekuti hurumende yedu haisikwanisa kutungamira, haigone kutungamira. Basa iroro havarigone. Wangangoda zvavo kunyepera Britain, wangada kunyepera America, wangada kunyepera opposition civil society. Chokwadi chiripo ndechekuti mapolicies ezanupf ndovaurayanyi.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, vari parunare kuNorway. Zvichitevera kurudziro yehurumende yekuti vanhu vakaurayiwa munguva yegukura hundi vafukunurwe nekuvigwa patsva, vagari vemunharaunda yeSipepa kuCholocho mudunhu reMatabeleland North neZuro vakaona chiitiko chekutanga chekufukurwa kwevanhu vaviri vanonzi vakapfurwa nemauto e5th Brigade vakafa muna 1983. Mapfupa evaviri ava vaJustin Chuma nemudzimai wavo muzvare Tembingwenya, avo vaive vakaroorana, anonzi akafukurwa pedyo nenjanji yechitima apo vakavigwa nevamwe vagari vanonzi vakamanikidzwa nemapurisa kuvafushira. Urongwa uhu hwaitungamirwa nesangano reUtula Trust pamwe chete necommission yezvekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission vachishanda nemhuri dzevafi. Mapfupa evaviri ava anonzi achazochengetedzwa zvakanaka mumazuva anotevera. Asi mutungamiri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vakashungurudzwa negukura hundi rePost Independent Survival Trust vaFelix Magalela Mafasibanda vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti urongwa uhu hauna kunyatsojeka uye vatungamiri vehurumende vanofanira kubuda pachena vachikumbira ruregerero.
Zvinonetsa kunyatsopatsanura gumbo rehuku nehuku nenyaya yekuti zvinhu zviri kufambiswa neimwe nzira yatanga tisingafungi. Tisaifunga kuti matunhu nemasabhuku nemadzishe vanotanga kumbogarwa navo pasi kwozotsvagwa hama dzevanhu vakafa nemavictims vawirirane nemethodhi yokufambisa. Asi ezvinezvi tiri kuona kuti hurumende iyi hamheno chairi kumanyira kana iri kumanyira kuti open for business, iri kungomanya ichiita zvinhu zvisiri pamutemo. Hama dzacho dzakanga dzatenda here kuti vanhu vavo vafukunurwe? Maforensic scientist akanga aripo here? Because ichichi tiri kuziva kuti pane nzvimbo dzakawanda dzakavigwa vanhu, dai mapurisa aitungamira ivavo dai vachifamba vachirangidza vanhu kuti apa ndopatakafukira munhu, apa ndinhingi ndinhingi. Zvinezvi handizivi kuti zvichafamba zvakanaka. Chatinoona ichiswe Post Independent Survivor Trust ndechokuti hakuna hurumende inozvisunga. Zvinhu izvi zvaifanira kuzoitwa nehurumende nyowani, kwete yemaperpetrators. KuSouth Africa kwakaitwa Truth and Reconciliation Commission, haina kuitwa naBotha, yakazoitwa neNew Dispensation. Saka tiri kuona kuti kubata vanhu meso dai kuri kutsvaga kuregerera kwakanaka. Vauya kune vanhu vakati tinokumbira ruregerero, totangira ipapo.
Asi iro danho irori rekufukura vakaurayiwa munguva yegukura hundi vachinzi vavigwe patsva, uye kuti nyaya iyoyi yakutaurwa pachena, haisiwo here imwe nzira yekuti hurumende iri kutambira kuti zvakakanganisika?
Havasati vauya vajonga, munhu anokumbira ruregerero anopota nasahwira kana kuti nemumwe woti ndakakanganisa. Uku kufushira yatinoti evidence, nokuti hurumende pachayo maperpetrators aiva macommanders. Tinavo maministers aiva maministers nguva yaMugabe. Saka tichine vanhu vakabatsire kuti nyaya iyi iitwe. Zvino maperpetrators haakakwanise kuita izvozvo. Tinoda inonzi transitional justice, anenge ane mhosva oenda kune mhuri yanhingi okumbirira regerero kana zvichienda kukoti inonzi justice. Zvino apa hapana justice apa.
Avo vanga vari mukuru mutungamiri wesangano rePost Independent Survivor Trust vaFelix Magalila Mafa Sibanda vachitaura vari parunare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakwanisa kudomwa nematunhu ose ebato ravo ari gumi nematatu kuti vatungamire bato iri kwemamwe makore mashanu, zvichitevera kudomwa kwavakaitwa zvakare nedunhu reSouth Africa mukupera kwesvondo. Bato reMDC riri kutarisira kuita musangano waro mukuru weCongress musi wa24 kusvika musi wa26 mwedzi unouya kuGweru, apo pachasarudzwa vanhu vachatora zvigaro zvakasiyana-siyana. Asi kudomwa kwavachamisa nematunhu ose kwave kureva kuti chigaro chemutungamiri webato iri hachisi kuzokwikwidzwa paCongress iyi. Zvichakadaro, vamwe vateveri vebato iri vari kunyunyuta neurongwa hwekuti vamwe vachatora zvigaro mubato iri vachaitazve kudomwa nemutungamiri webato kwete kusarudzwa kuCongress. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti urongwa hwekuti vamwe vachabata zvigaro mubato iri tinodzokora zvakare, asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti urongwa hwekuti vamwe vachabata zvigaro mubato iri vachaita zvekudomwa nemutungamiri webato iri huri pamutemo.
Chekutanga tinoti makorokoto kuna Advocate Nelson Chamisa, vasarudzwa nemaprovinsi ese kuti vange vachitiva vaMorgan Tsvangirai anova iye anga ari mutungamiri wedu wekutanga. Mutungamiri wedu wechipiri anobva ava iye Advocate Nelson Chamisa. Sazvinoreva ndezvekuti maprovhinsi edu aona zvakafanira kuti varambe vachitungamira vapedzise basa rakasiyiwa navaMorgan Tsvangirai. Ibasa guru, tinoti makorokoto, makorokoto, Mwari haapi musengwa wausingagoni kutora. Tatarisira kuti vachamisa vachitipinza muZimbabwe itsva saJoshua.
Tiri kuonawo paine vamwe vari kuchema-chema neurongwa hwatinonzwa kuti huchaitwa kubato renyu hwekudoma vanhu muzvigaro vachidomwa nemutungamiri webato. icho kwa DRH kana kuti tsanangura zvakamira sei?
Aiwa, zvakamira zvakadai. Kune ma positions top 8 achange achi electiwa kubva ku vice president, chairperson, vice chair, secretary general na treasurer general. Awo achange achisarudzwa. Asi pane mamwe akaita semutauriri wemusangano, akaita saorganizer, awo achange achiappointwa. Mamwe zvikunja izvi ndezvekuti munhu unogona here basa, hazvizi zvekuti unoshambadzwa, zvinhu zvekuti tofanirwa kutonyatsotsvaga kuti wotoita mutauriri ndiani, ende zvinoburikidza nekugona. Saka nyaya dzekuappointwa idzi dzinogona kutobetsera musangano.
Asi bumbiro rebato renyu rinoti panyaya iyoyi?
Muna 2014 bumbiro rakagadziriswa kuti vatsangirai vakange vachifanirwa kunge vachisarudza kubva kuna secretary general zvichidzira. Isusu seleadership itsva takazviona zvakafanira kuti aiwa, chero zvayo constitution iri kutipa masimba iyoyo, vachamisa vakati aiwa, regai ndiisa mashandise masimba iwayo. Vakakumbira kunational council kuti national council ipe muono wekuti secretary general na treasurer general vange vachisarudzwa neelection, chero zvazvo zvainzi vanofanirwa kuappointwa na president. Saka national council mukurikidza noungwaru hwayo yakati aiwa, ndizvozvo toti secretary general na treasurer general na vice chair na chairperson nema vice president vachange vachipinda musarudzo. Zvinova izvo zvawedzera demokrasi yedu kubva pana ya 2014.
Awo vanga vari mutauri wemdc vajacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare najohn kakandemiri westudio 7. Vamwe vagari vekumasvingo vari kuchema-chema zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvekudya zvapa kuti vanonge svosve nemuromo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vemudhorobha remasvingo vaudza Studio 7 kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ita chamuramba mhuru, izvo zviri kuita kuti vadye kamwe chete kana kaviri pazuva. Pakupera kwesondo, mitengo yezvinhu zvizhinji zvakaita seupfu, nyama, mafuta ekubikisa pamwe nemupunga yakakwidza nezvikamu zvinoda kusvika zvikamu zvisere kubva muzana. Amai Emilia Muchabiwa vanoti ivo nemhuri yavo vakatodzikisa uwandu hwechikafu chavanodya.
Zvinhu zviri kutotiremera, tingambodi kukunyeperai, because zvafanana kana nyama yachona yakwira, chingwa chakwira, tichatombokwanisa kana kudya breakfast, tautongozodya kana masikati, takubatanidza breakfast nemanheru. Zvakatotiomera, zvinhu zvakaoma veduwei.
Vashandi vazhinji vari kuchema-chema kuti apo mitengo yezvinhu iri kukwira mazuva ose, mari yavanotambira pamwedzi haisi kuwedzerwa. Vazhinji vanoti mitengo yezvinhu iri kukwira apo vabereki vakatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya, izvo zvichawedzera matambudziko avo. Vazivanai Chikwanda vekwamucheke vanoti hurumende inofanira kuona kuti yagadzisa nyaya yezveupfumi hwenyika kuti vanhu vasararame nehwaku mukwaku.
Mapurisi zvinhu akuramba achingokwira ende gavhumendi yachona hapana zvayari kuita, zvokuti tochema dei vanga vavamiramirawo bosi mwatazaiko zvino makuseni kana tatakwanisa kutodya makuseni takutoita inonzi 011 kutaura kuti makuseni haudyi, wodya masondozodya futi manheru, plus tatifa nezvikoro zvinodawo vhugwa izvi magrosari aruko haasi kutengeka. Nyama yachona kuti uitenge pamba chapo chaipo taimbodya kana mibvi kana ka 3-4 pavhiki, asi iko zvino ukaridya kana ka 1 unenge watomiramira. Saka tiri kuchema kuti dei hurumende yanga yaonawo zvokuita yapindira itikondoro mapurisi izvi vasi kutengeka mumashopumo.
Chisaga chimwe chete chemakeji 10 cheupfu chaiita madhora masere svondo rapera chava kuita madhora makumi mashanu, apo keji imwe chete yenyama yaiita madhora mapfumbamwe yava kuita madhora makumi manomwe. Makeji maviri emupunga aiita madhora mashanu ava kuita madhora mapfumbamwe. Chingwa chakawedzera kusvika pamadhora matatu nemakumi mashanu semari yaingotengeswa chingwa ichi nekambani yeBakers Inn svondo rapfuura. Mutengo wedoro wakawedzerawo svondo rapera. Vezvitoro mumasvingo vataura neStudio 7 varamba kudongwa mazita avo vanoti mitengo yezvinhu iri kukwidzwa nekuti vari kuhodha zvinhu nemari yekunze yekuamerica vozotengesa nemari yemunyika yemaRTGS, nekudaro vanoisa mitengo inoenderana nemari yavari kuhodhesa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasvelan Javangwe vakaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti mari yekunze haisi kuwanikwa mumabhanga, vamwe vari kutenga pamukoto ichidhura. asi vamwe vakaita sava Nixon kwirai vanoti hurumende inofanira kubvisa mari yemunyika yemaRTGS nebhondi vanhu voshandisa mari yekuamerica isingaperi simba
zvinhu zviri kuoma zvikuru nokuti izvezvi mukatarisa kuti ndikwanise kunotenga upfu chaihwo chaihwo asi kukwanisika saka sesu vanhu tava kutorarama ne 1 million per day ende randi tikwanise futi kuenda kusouth africa randi racho rakwira reti zvisingambobviri saka taitoti idei hurumende yabvisa kana ichikwanisa ngaibvise bond noti tive tinoshandisa kana kuti randi kana kungoti maus zvingava zvingatoita kuti tikwanise kurarama nekuti haupenyu hwatiomera
gurukota rinoona nezvekubudisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakaboudza Studio 7 kuti hurumende iri kushupikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu vachitaura svondo rapfuura kuzimbabwe international trade fair kubulawayo mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaconstantine chiwenga vakatsvoropodza sitoro vachivapomera mhosva yekwidza mitengo yezvinhu vachiti vanhu ava vari kuda kupirigura hurumende asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vamasimba gonese vanoti zvitoro hazvina mhosva sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika nekuisa mitemo yakanaka inokwezva mabhizimusi ekunze munyika ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mazana manomwe nevana vabatwa nechirwere chegwirikwiti muAmerica gore rino, uwandu hwakawandisa zvichidzokera kumakore ekusvika kuma1994. Sangano rinoona nezvezvirwere muAmerica reCenters for Disease Control and Prevention kana kuti CDC rinoti vhiki rapera chete vanhu makumi manomwe nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Hapana hapo ati afa nechirwere ichi, asi vanhu makumi matanhatu nevatanhatu vanonzi vakaendeswa kuchipatara. CDC iri kukurudzira vanhu kuti vabaiwe majekiseni anodzivirira chirwere ichi kunze kwevaya vakambobatwa nechirwere ichi vachiri vadiki. Vanhu vanosvika makumi matatu nemasere vafa muMozambique kusvika pari zvino mushure mekunge nyika iyi yarohwa zvakare nerimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth mushure mekurohwa mavhiki apfuura nerimwewo rainzi Cyclone Idai. Vanhu vanosvika zviuru mazana maviri vakatarisana nedambudziko remafashamu emvura kuPemba. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vagari vemuHarare kuti vanofanira kugara vakafashaidza mvura vasati vaishandisa mudzimba sezvo mvura iri kuwanikwa muguta iri ichikwanisa kuvhiringidza utano hwavo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemakanzuru ayo vanoti vari kudzosera shure basa ravo rokudzivirira kupararira kwezvirwere zvinotapuriranwa. Dr. Manangazira vanoti kanzuru yeHarare iri kusiya vanhu vachivakira munzvimbo dzisina mvura kana zvimbuzi zvinova zvinhu zviri kuita kuti zvipatare zvigare zvakazara nevanhu vane zvirwere zvemanyoka.
Dzimwe nharaunda tukuona dziri kungonyuka dzimba pasina kana mabhini zvimbuzi iyo mvura saka kungobika urwere kuri kuitika mumaguta kana kuri kumusha vanhu vanoenda kumatsime asi vanhu vakaenda kumatsime mumadhorobha ndosaka zvipatara zvedu zviri kugara zvakazara nevanhu vanenge vachirwara hazvina utano uye pamutemo chaiwo hazvibvumirwi saka kutyora mutemo uye kuisa upenyu neutano hwemaZimbabweans pasina kunaka saka isusu tinozvishora izvozvo sebazi reutano.
Dr. Manangazira vanoti bazi reutano rinogara richikurudzira makanzuru ose zvavo kuti atevedzere mitemo uye kuti akwanise kupa vanhu mvura yakachena nekuchenesa nharaunda dzavanogara. Vanoti kunze kwezvirwere zvekorera netyphoid kune zvimwe zvirwere zvakawanda zvinokonzerwa nemvura ine tsvina.
haisi kolera chete inokonzerwa nekushaikwa kwemvura. Zvirwere zvakatowanda, including skin diseases, including pneumonia, because pane tsvina pachabarwa zvirwere zvakawanda kunyanya kuvana. Asi munhu wese zvake akadya tsvina akanwa mvura ine tsvina achatorwara.
Mumwe mugari wemumaobaro amai Joyce Matanire vanoti nyaya yemvura ratove dambudziko guru chairo zvokuti zvaive zviri nani kuti hurumende ipe munhu wese nhomba yekudzivirira korera netyphoid.
Nyaya dzemvura dzanetsa haisi Harare chete, saka nenyaya yezvirwere zvemvura izvika zvakaita sana typhoid, cholera, ndaifunga kuti government ka dai yangokwanisa kutsvaga maresources ekuti munhu wese angovaccinatwa.
Asi Dr. Mananga Zira vanoti izvi hazvigoni kuitika sezvo vakangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera, nokudaro hapasisina mumwe mukana uchavepo zvakare kunze kwevanhu vari kuchipinge nechimanimani avo vakavhiringwa netsaona yedutu mpengo recyclone Idai.
Takangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera. Chifungidziro chiri chekuti vanhu vanga vaine mukana wakati kurei wekuwana chirwere chekorera vakadzivirirwa. Chinoita nguva ingaite makore matatu kana mashanu tisina chirwere chekorera. Toshandisa mukana iwoyo kugadzirisa zvakonzera korera zvacho, nekuti korera haingouyi, inotouya tichiziva tichida. Pari kushayikwa mvura seizvozvizvo, pari kushayikwa kutakurwa kwemabhini, zvinhu zvatinogona kuita.
Meya weHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yavo iri kushaya mishonga yese inodiwa yekuchenesa mvura, nokudaro misha yakawanda yemuHarare ichagara iine dambudziko rokushaya mvura. VaGomba vanoti dhamu rinobva mvura inonwiwa muHarare rinoda kucheneswa nemishonga yakawanda, nokuti marara anorasirwa mune vanhu pamwe netsvina inobva kumaindastri yakatindivadza mvura iyi zvakanyanyisa. VaGomba vanoti kanzuru yavo haisi kuwana mari yakakwana yekunze yekuti ikwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura, sezvo makambani anotengesa mishonga iyi achida mari yekunze. Kanzuru inoti inoda mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica semari yekutenga mishonga mwedzi wega wega. Kudzamara dambudziko remvura ragadziriswa muguta reHarare, vanhu vakawanda vakaita saamai Matanire nevamwe vakagara pamusoro pebhambu rezveutano iro rinogona kuputika chero nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dinikiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tirikutarisa nyaya yekufukunurwa kwevamwe vanhu vakafa munguva yegugu raundi, uye zviri kuitwa kuedza kugadzirisa dambudziko iri. Kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavati vanhu vakasununguka kutaura nezvenyaya iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu kanawo kutitumira mashoko, tumirai ku Studio 7 muchishandisa WhatsApp number zedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Tinodzokurura zvakare masaisai edu nhau dzemangwanani 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nawo zvakare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKain Matema vanoti mapurisa ave kugara akazvipakatira sezvo aine humbowo hwekuti pane vanhu varoda kupidigura hurumende. MDC yotaura nenyaya yezvigaro zvichadomwa vamwe vanhu nemutungamiri webato iri. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kumabasa 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi eCholocho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho.
$253 for Utapi passport in Nenga Kut. I'm a business that is very a profit in Nenga. I'm a Lakona Villa, I fly or I want.
Uhulumende useqalisile njalo ukupha abantu ama-passport ngemva kokuba eke wama ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Ingcweti kwezempilakahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kosiphepha eCholocho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Iningi labakade bekhona kulesi isehlakalo bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe bazexolisa ngesika lesi njalo bahlawule ngocuku abalwenzayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu e-Ukuthula Trust bamanyene lezakhamizi zeCholocho emsebenzini wokugebha amathambo kamuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho le-VIO LA50 Brigade osiphepha kugwayi level 9 abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. Uchuma owayesebenza kunkampani eNational Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini eCholocho, omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uChuma noMangwenya, wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lumbono ohlelo lolu luyangithabisa, luyangithokozisa ukubana namhlanje izihlobo zethu ezidlela egangeni nxa zibuyela emakhaya zizibisela ngale ndlela. Nxa kungaba yinto engahamba ngale ndlela, ingahlalisa izihlobo zabantu phansi kulo. Isihlobo lesifikezile egangeni. Ngiyacelisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yonale iphumelele ngale ndlela, kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangaphi kwezindawo. Kodwa hhayi faka ingqondo encinyane yokuthi mhlawumbe izinhliziyo zizahlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Laba bazongcwatshwa yimi no-Elek Ndebele nomntanakhe u-Elek sibathathu ngokwayezakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwela ngenqango la umphimbo, lo omunye kwakujayanisa ukupheka ngoyindoda bekwaqhunywa umphimbo yethu kubaphakamisa-ke sesiyafaka egodini amapholisa besimelele vesiti wana ezani masinya vanga pendu kanga ezani vanga fika vili kuna sa eza masinya sa kaulasi la sa sisi wameka vele radio radio wanya wana wama kunga huli simbi pakati wana kaya
umnumzana ino kungwenya oe matopo epaja umni wabo ka mangwenya uti okumzwisa ubuhlungu kakhulu ikuthi udade wabo wabulawa ezithwele
wabulawa ezithwele nomngakhe wonke umuntu kuthiwa ukaqala ukubulawa umngakhe nomngakhe wakhala usizi kakhulu basithambula nemanifesto yetestament basebeyamdubula ke naye ngoba
uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba uthoniswe onguye owadala icala.
Hayi, mina ngiyakhala kakhulu ngesifiso sami. Ngiyafisa ukuthi bona bona labo abenzi okubi kathi why bengavezwa egcekeni lami ngihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvela injongo yabo kwakuyini. Usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane akaphathanga lutho ka indoda yakhe wayicelile emsebenzini wayisebenza kwe-National Food. Phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi ungathola i-roadblock ubanikeza. Zange babe nendawa nalokho babathatha umbhobho nje bha wabaye kuphela wakhe.
Amathambo emuli yakochuma athethwe asiwa kungcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimena iStudio 7 ngiseCholocho ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende seqalisile njalo uhlelo lokupha abantu amapassports ngemva kokuba eke wamisa lolu hlelo ngeviki edluleyo ngenxa yemichina ebingasebenzi kuhle. Abantu abanengi ababhalisayo bedinga amapassports nyakenye balokhu bengakatholila namuhla. Uhulumende uphinde walandula namhla imbiko ethi intengo yamapassports isikhwelile. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ke wamisa umsebenzi wokupha uzulu amapassport ngeviki ephelileyo okwenze abaningi bacabange ukuba engagcina esekhweza intengo yalezincwadi. Iningi labantu liveze ukudana ngokuphuza ukuphuma kwalezi ncwadi besithi sokubabisela emuva emsebenzini yabo. Omunye wabo ngosakhulayo uNyasha Maphosa uphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ethengisa uthi lokhu sokumbisela emuva emsebenzini wakhe.
Hayi, nasengikhathele mina ngiyathengisa into zami ngiyithathe eSouth Africa kathesi passport expire senzethe inyakhona ukuthi iphuma ayiphumi. Sengistrandeda angikwazi isikolo ziyavulwa khathesi angikosikhona ngiyakuhambisa njani ibhizinisi elivele sengikhathele mina.
Lokhu kusekele ngomunye njalo osakhulayo uFaith Ncube yena othi kunzima ukuthola imali engamakhulu edlula amabili lengxenye yamadola i-253 yokuba athathe ipassport yeviki esithi lokhu emele ipassport ye-$53 kusukela nyakinye ngoNtulikazi.
$253 for ukuthatha i-passport iningi kakhulu. Amabhizinisi ethu vele ala profit eningi. Imali yakhona vele asilayo ayikwani.
Kodwa umqondisi wehofisi yokubhalisa ingwalo eziqadekileyo eka-Registrar General uMnumzana Clement Masango uthi imitshina yokulungisa yama-passport ilungiswe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo.
If it was restored on Friday, which was resolved like Friday.
Imichina yethu yalungisiswa ngolwesihlanu kodwa umphathintambo uzethula umbiko namuhla. Ngakho ke angisoze ngiqhubekele phambili.
So I would want to talk ahead of.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kane Mathema uthi uhulumende akasoze akhweze indleko yokuthola i-passport njalo uzakwenza kube lula ukuyithola. I-passport yentengo ephansi ibiza amadola angama-$53 ukuthi le etholakala ngemva kwamalanga amathathu usiya kuviki biza amadola ngamakhulu amabili lamathuma amabili lantathu $253 ukuthi ephuma nangalinye ibiza amakhulu amathathu lasishiya galombili $318. Inani labantu ababhalisa bemele ukuthola ipassport selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili kutsho uMasango. Ngimele 27 seHarare. Ngingu Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhethwe izigaba zaleli bandla zonke ezilitshumi lantathu ukuthi aqhubeke elikhokhela kulandela ukhetho lwenziwe isigaba seSouth Africa ngempela sonto. Unobhala jikelele weMDC uMnumzana Douglas Monzora ngomunye owayekhangelelwe ukukhethwa layo ukuze ancintisane loChamisa kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eGweru lapho kuzaqhutshelwa khona iCongress yeMDC. Kodwa uMonzora kasakhethwanga ngitsho la isigaba esisodwa. Ukukhethwa kukaChamisa kutsho ukuthi sokuzamele akhethe umqoqi wenhlelo zebandla organizing secretary lesikhulumeli isebandla. Lokhu sokuludaba olusolwa ngabanye abathi kuzabangela ukuthi uChamisa abe ngutando kayiphikiswa. Omunye wabo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu okhulume lo Chris Gande weStudio 7.
I-ZANU-PF sizayikhumbula njengephathi eyayikhangelela kakhulu ababeyisebenzela and not ababesima ukuthi basetshenzele yiyo i-ZANU-PF. UMgabe wahlala esihlalweni wapraktisa lokhu abakubiza nesingu bethi i-politics of patronage ukuthi abantu bayamkhonza ukwenzela ukuthi abanike izinto. MDC kancane kancane ilokhu isiya khonapho. Ngakunikile example mhlawumbe singabesingayinanzelele yokuthi for example ngesikhathi ubithi esuka ku-Tsvangirai, u-Tsvangirai wathinta isikhundla sikasecretary general wasithathela insiba zonke. Ma ukhangela ihistory yikho kwenza umgalo kutekele exactly ma umgalo khanisa ukuba utekele khanisa ukuba ngumsindo. Umgabo wangenayale ipolitics. So ipolitics ezanu yayiyipolitics njalo iseseyipolitics yabantu bezanu not yesizwe seZimbabwe. If MDC nayo isisiya kuleyo ndlela ukuthi isibhekela abantu abaphakayo hhayi ukuthi isibhekela abantu bezimbabwe siyakhala abantu basemazweni manje basisha ukuthi nababelekhaya. But if leyo party okungathiwa yiyo ezokuthatha ikusasa eZimbabwe ayisukuveza amabali engwende esiyo esinenkinga layo kuze kube namhlanje.
Ye kodwa bakhona abathi bona inyathelo leli liyaqinisa ibandla ngoba umongameli uyabe ezakhetha abantu abona bengabambisana indima enkulu kulalabo ababekhethwe ngabanye abantu.
But ama ukhetho lweZimbabwe ngithi yibi example ye democracy. So if makule party ke ebuya isebenza opposa nalokho okwenziwa nationally. What more sebekunational bazovumela yini ukuthi abantu babe babazikhethelayo izinto abazifunayo. O-president mfowethu uma bekhetha ama-positions afanana nabo-chief justice and things like that vele bayenza bebulala bagcina bebulele khonokho ngoba naba bantu abakhethwa ngu-president babe bengabantu bakhe ufuna ukubusa through bona. So ukwehlukanisa kwamandla khona kubayeleli bani aziphumela lona ngesindebeleni i-separation of power akusabi khona ngoba lona umuntu usesenza efuna ukubonga umsebenzi awuphiwe ngu-president.
UMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela ukugejwa kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazo wekhukhurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lanxa esolwa ngabantu abanengi, umongameli wakwele Afghanistan sesungule umhlangano wamalanga amane okukhumisana umlotha labangavumelani lombuso wakhe, abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ezamalungelo oluntu, ezabesifazane kanye lezezipepeli. Izulu lesikhukhula elecyclone Kenneth selise Mozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu lesiphepho ucyclone Idai. Iziphathamandla ze-United Nations lokhe zilokwesabela ukuthi ucyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula okacyclone Idai. Ingcwethi kwezempilakahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abagcoba amafutha okuhluba ijwabu baveza izizathu ezehlukeneyo, kodwa injongo yabaningi ngeyokuthi babe bahle. Amafutha agcotshwayo laba avikwa edala ingozi enkulu kibo, ikakhulu imikhuhlane yejwabu engagcina isiba yimvukuzane. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchaza ukuqakatheka kwejwabu elingahlutshwanga emzimbeni.
Skin bleaching yokugcoba amafutha ahluba ijwabu lakho, lokhu kuyingozi. Ngitsho ngoba ijwabu lethu linemsebenzi eqakathekileyo emningi. Okokuqala, liqakathekile ngoba lenza ukuthi izinembuzane kumbe ngithi amabhakteriya angangeni lula emzimbeni yethu. Njalo ilanga, imisebe ilanga ingasihlabi kakhulu okusilimazayo okudala abakuthi yi-skin cancer. Ukuba mnyama kwethu khonokwana kuyimelanini yona leyo eyabe ikhona ejwabeni lethu. Nxa ingekho iyenza ukuthi umuntu kube lula ukuthi abanjwe yi-skin cancer.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Chuma ethi ikhona eminye imithi ongayibhalelwa kudokotela ehluba ijwabu, kodwa kumele abantu bayisebenzise belandela iziqondiso zikadokotela.
Njalo ijwabu lethu liyasinceda ukuthi singagodoli, kodwa singagcoba amafutha asubula isikhumba sethu saphezulu, ziyafa lezi ezinwele, kube lula ukuthi sibanjwe umqando, sigcine sesingenwa yimikhuhlane yabonyumoniya kumbe ukukhwehlela. Akhona ama-prescription abhalwa ngabodokotela alawo ama-bleach anjengabo Betasol, anjengabo Calamine lotion. Alungile nxa kuyukuthi aprescribelwa ukuthi elaphe imikhuhlane yesikhumba esiyabe silayo. Kodwa nxa singawagcoba okwedlulisekileyo, yikho lapho esisuka bese silimaza ijwabu lethu.
Unkosazana Caroline Nxumalo ongomunye wabesifazana abagcobayo amafutha ahluba ijwabu uthi sekunzima ukuba awayekele.
Mina ngaqalisa ukugcobisa ngemva abangani bami sebengixwayisile ukuthi i-epiderm angaqeda ama-black spots engangilawo efesini. Ngathi sengiyithengile ngayigcobisa efesini kuphela okwakuqala ama black spots lawa nayaphela sibili iface yami yaba smooth yaba butshelezi ngase ngiqhubeka ngigcoba ngase ngicabanga ngabuthise ngibomvu ngase ngibomvu iface kuphela ngapha ngaphansi ngimnyama ngakho ngase ngicabanga ukuthi ngigcobe umzimba wonke ngemva kokugcoba umzimba wonke konke ngaba bomvu indawo yonke ngaba muthi kwasekusekuyalo ukuthi ngiyekele ukuyigcoba ngakho ngaqhubeka lokho engiyigcoba lanamuhla.
Umnumzana Kelvin Svanda othengisa amafutha okuhluba ijwabu uthi ibhizimusi ihamba kuhle ngoba oqala ukugcoba amafutha la kaphindi awekele futhi.
Thina nje abathengisi la mafutha okugcobisa ayenza abantu besifazana bebebomvu siwathenga ngobuningi bawo sibili eMozambique laseSouth Africa. La mafutha asenzela kahle sibili kubhizimusi lethela inkalakatha zezimali. Njengoba abantu abangomama bengavele baqale ukwagcoba la mafutha, akusayenzi ukuthi ebekele ukwagcoba njengoba kuza phinde kubahlasele ngendlela engayisiyo.
Unkosikazi Silibaziso Moyo, ongomunye wabagcobayo, uchaza uhlupho ahlangana lalo ngemva kokuba sezihlube ijwabu.
Mina ngigcoba amafutha la ahluba ijwabu kuthi ngifuna ukuba muhle. Ngangiwagcoba umzimba wonke. Kodwa ngahlangana lohlupho olukhulu lapho ngize ngizithwale ngoba ngabeletha nge-operation. Behluleka ukungithunga bethi ijwabu lami selilula kakhulu. Ngaze ngahanjiswa eHarare. Lapho kobulawayo awula udokotela oweskin. Yikuthi ngize ngihambe eHarare. Lapho yikho engathola khona usizo ngoba bangithunga. Kodwa lanamhla i-operation yakhona ihlala ebuhlungu. Mina sengayekela amafutha lawo loba ijwabu lami selingaselihle.
Amafutha okugcoba ahluba ijwabu ayingozi kakhulu nxa abantu bengawasebenzisa bengazange bawabhalelwe ngudokotela. Balakho ukuba bahlaselwe kalula imvukuzane yejwabu kumbe bangene ngumqando okungadalela imikhuhlane enjengesihlabo lokukhwehlela okungapheliyo. Iningi labantu alisebenzisa amafutha la ngabesifazane ngoba belenjongo yokuba bahle kodwa bayacetshiswa ukuba amafutha la ayingozi kujwabu lawo ngakho kabayekele ukuwagcoba bazigqaje ngalokho abayikho khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Abanye bababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokubekwa kakutsha kwamathambo ezihlobo zabo. Bathi kumele uhulumende axolise kuqala njalo ukubotshwe labo ababebulala abantu lalabo ababathumayo. Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yeFacebook namhla sixoxela abalaleli abanengi kanye lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Umnumzana Maxim Kandla yena owabulawelwa uyise lewele lakhe. UMkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu siluzwisisi nginjenje mina ame victim as well. Lapho kwabulawa khona ubaba lo twin brother wami. So-ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipracators babulawa lo bomalume. Konokho-ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo. Asikuboni thina ukuthi kuhamba njani. Besisathi ngenxa basahamba besizwa ukuthi kuhamba kukhulunywani bathatha nje inkulumo. Sesizothwa khona sokugejwa ngali, sokugejwa abantu, sokugejwa abantu laphana laphana ngohlelo lukagugurawundi. Akulunganga lokhu. Abantu kabatshelwe njalo sibe kwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinikazwana lezo. Induna, usabhuku, lezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo. Kube nethelevishini lama-reporters bebe khona. Kuthathwe ke khona lapho-ke imifanekiso yonale izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo. Kusuke lapho kuyo kwezinye indawo lazo ezithiyene. Hayi lokho ukuthi khona kuzalandwa kuthiwa khona lwana i-victim liyana ephilayo yelandwa sokuyakhulunywa lokho kwenziwe lokho nalokho sokuphelile.
Hayi siyabonga baba uMkandla aqhubeka ubambile khonapho. Ngithathe umlaleli wethu wakuqala uNyathi. Kunjani Mdluli?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi siyaphila. Uyizwile indaba, sungenele kuhlelo.
yazi ukuthi into eyenza laba bantu ikudlala ngabantu. Okokuqala nje bafanele batshela abantu ukuthi laba bantu bababulalelana, kungaphongi ukuqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathuni amadala. Izinhliziyo zabantu zingakaxoli, fanele ukuthi bahlale phansi nabantu babuye baxolise, batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi. Into efuna ukuyazi okokuqala, bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke, labo bantu bafanele bathonisiswe bonke abayenza lezi zinto, ngoba basaphila abaningi bakhona, okwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola. Namhlanje badivide ilizwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi. So asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayegqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi. Lokuyana kuzwisa abantu ubuhlungu kakhulu. Sayibona yonke into eyenzakalayo. Esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu baxolise bona omnangagwa laboshiri laba izikhini zezami zonke lezi ezazibulala abantu.
Ngamanye amazwi Mdluli, uthi wena indaba enkulu lapha ikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili kumbhuqazo weGugraund.
Kunjalo baba, kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu, ngoba into abayenzayo ibuhlungu kwethu, ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni, bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya. Labantwana bagcwele idanga lonke, abanganazincwadi, abangakwaziyo lokuthi abazali babo babanjani. Ngoba into eyenzakala yayibuhlungu, abona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-Benoplay LK kuthiwe uzithwele umntwana e-president, kubulawa abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-president, nabantwana abancane ababe-reja amantombazane aye labo 10-15 years kwakungama-president yini.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga nami, ngibane ngikhuluma naye.
Okhuluma lo Ntungamile.
Okay, siyabonga Nkomo.
Ngithatha omunye njalo umlaleli, uNkosinathi Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila mfowethu, njani?
Hayi, isiyaphila. Usiqhuma ngapi wenda?
Sejohnsvik lapho.
Aha, uyizwile indaba?
Ya, ngiyizwile indaba. Eyi, yona engathi ayihambi kahle.
Ngani?
Ya, ivele akufana nako kube njalo. Yena lo nguye owenza njalo, nguye lo manje ongu-president. Manje uthumela leyo komitini eyiye egebha amathambo, uzoqedani? Kusho ukuthi kinabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakala ukuthi bangcwatshwa uphi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 esixoxela bokuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni uhlelo esilethulela lona enkundleni ye-Facebook. Yinzisa kuphela yengoma ke leyo, ingoma yehouse isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugraund eCholocho ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Kodwa abanye babantu ababulawelwa izihlobo bathi kabavumelani ngendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, Ntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.